vamwe vevagari vataura nestudio 7 ava vange vari pasekusile shopping center mumusha unogara veruzhinji wenkulumane apo pange pachiitwa roadshow neboka reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC. Vagari avati vange vasina zvakawanda zvavange vachiziva pamusoro peZHRC. Mumwe weavo vataurira Studio 7 kuti vange vasina ruzivo neboka iri nemuzvare wembai murecha avo vati kushambadzwa kwaitwa nhasi kwavabatsira chose.
Zvema Human Rights ndatichiziva asi zvokuti kune Zimbabwe Human Rights Commission ndasati ndazviziva.
Mumwe mugari uyo asina kuda kutaura pamhepo ati ane makombi uye ati anoshushikana nekubatwa kunoitwa vemakombi nemapurisa akatiwo vezHRC vanofanirwa kudzidzisa veruzhinji kodzero dzavo kuti vagoziva zvekuita kana kodzero idzi dzatyorwa. Mumwe zvemugari vaShadrack Chinembiri vati chirongwa chekuzvishambadza ichi chinogona kubatsira asi vati vezHRC havafanirwi kushandisa chirongwa chakadai kuti vangozvishambadza chete kuti vagowana rubatsiro rwe ari kubva kumasangano akasiyana siyana pasina zvavanozoita zvakati tsvikiti zvinobatsira vanhu.
After vazvadvertiser vazikanwa chavari kuda chii kuti benefit iwe here kana vanhu vavari kuda kuti vavazive. Nokuti dambudziko randinoona nderekuti vane vachizviitira kutsvaga mari kuti vawane fund, but fund ichabenefit ani? Ivo pachavo futi I benefit the ordinary person. No challenge and no one as one.
VZHRC vari kuita chirongwa chekuzvishambadza ichi icho chinonzi Taking Human Rights to the People. Vakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira ega anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, ZIMRights, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, neZimbabwe Human Rights NGO Forum. Mumwe komishina weZHRC amaisetule moyo vabvuma kuti chirongwa ichi chakaitwa mushure meongororo yakaratidza kuti veruzhinji hapana zvavanoziva pamusoro pekomisheni iyi. Kweta musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaKenneth Shonai vati vakaona zvakakosha kushanda pamwe chete neveZHRC nemamwe masangano sezvo vachiita basa rakafanana. Vasho nae vati kubatsira kushambadza kwavari kuita sangano reZHRC kwave kutobatsira kuti komisheni iyi izikanwe sezvo vamwe vanhu vemuHarare vakatanga kuunza zvichemo zvavo kukomisheni yacho mushure mekushambadza kwakadai.
Tiri kuzoona zvibatsira nokuti komisheni yakatotizivisa kuti for example patakabva kwamachipisa ndo yaiva outreach yedu yokutanga vakatowana macomplaints akabva kwamachipisa uko kuburikidza nokunge vanhu vaziva kuti komisheni inoshanda sei uye inowanikwa kupi nokuti vanhu vanga vasingatozivi chero kweinowanikwa kana kutoti inorarama vanga vasingaizivi.
Kushambadza uko kwakatanga muHarare kwauya mubulawaya kwekutanga kubvira boka reZHRC parakaumbwa uye kuchaenderera mberi pakupera kwevhiki kumapisa muMatabeleland South. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.